Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe nevemapato ezvematengerwo enyika anopikisa vari kukurudzira hurumende kuti ikurumidze kutora matanho akakodzera ekudzikamisa uremu hwedhora renyika iro riri kuramba richishaya simba kana richienzaniswa nedhora rekuamerica. Mutungamiri wesangano revezvitoro reZimbabwe Retailers Association vaDanford Mutashu vanoti kuti dambudziko remari yemunyika rigadziriswe, hurumende inofanirwa kuramba ichitsvagiridza nzira dzinoita kuti mari yenyika isarambe ichishaya simba.
Saka ibasa rebhanga guru renyika vachibatira pamwe chete neMinistry of Finance inoona nezveupfumi nekugadzikana kwawo munyika kuti vange vachiita kuti vagari varerutsirwe, nekuti kana vari kuenda kumabasa vari kutambira mari iyoyo inonge isina kana tsarukano, nekuti hapana chavanokwanisa kunge vachiishandisa.
Munyori anoona nezveupfumi mubato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora, Dr. Tapiwa Mashakada, vanoti hurumende inofanirwa kusendeka parutivi nyadzi dzayo yoita kuti nyika ishandise dhora rekuamerica kusvika zvinhu zvagadzikana.
Maonero edu isusu sebato rinokwikwidza ndirekuti tinofanira kuvaka hurumende tipe mazano painokundikana. Isu chatinoda semaZimbabweans ndechekuti tichidzokera kuUS dollar kana kurandi zvako, timbosendeka karenzi yedu kusvika tanyatsokuisimbaradza namamezures anenge kuvaka mareserves edu egold nokuwedzera production industry. Tadaro tozoti okay, dhora riyanga richidzoka, asi harigoni kurarama Zimbabwean dollar kana paine strong currency yakaita seUS dollar ichioperata iri paside. Obviously vanhu vanongochuza US dollar.
Ukuwo imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kunyange hazvo zvakakosha kuti nyika ive nemari yayo, hurumende inofanira kutora matanho panyaya yemari iri kushanda munyika kuitira kugadzirisa dambudziko iri.
Nyaya yemoney supply inofanira kunge ichigadziriswa uye nekuonawo kuti public spending yedu iri in line ne my revenues aid, controlling any unsustainable growth in public spending, controlling any unsustainable growth in money supply. Izvo zvinhu zvakakosha. Pakawa ne monetary discipline uye ne fiscal discipline zvinokontrola inflation. Inflation yakatwa control, yakatwa bring under control. Zvinoita kuti vanhu vakawanda vave neconfidence nelocal currency.
Asi vaimbove gurukota rezveupfumi muhurumende yemubatanidzwa uye vari mumwe vari kufanotungamira bato reCitizens Coalition for Change, vatendai biti, vanoti vana veZimbabwe vanofanirwa kutongoramba zvachose dhora remunyika.
Vada kuramba vakangobatirira chiZimbabwe dhora ichocho, nekuti vari kuchishandisa kubira vanhu, kubira makambani nekusabhadhara zvikwereti. Zimbabwe dhora chikwambo, so Zimbabwe should refuse this imposter currency that is destroying people's lives and people's livelihoods.
Kunyange hazvo paine kurudziro yevamwe vari kuti nyika imbosendeka parutivi dhora remunyika kusvika zvinhu zvagadzirisika, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaudza nyika mukupera kwesvondo kuti havasi kuzoregedza kushandisa dhora remunyika kunyange hazvo riri kuramba richipera simba zuva nezuva.